Vachiparura mwakave kutengesa fodya gore rino pamusika weTobacco Sales Floor, gurukota rezvekurima Dr. Anxious Masuka vati fodya yaunzwa nevarimi yakanaka chose uye vanotarisira kuti ichatengwa nemitengo inofadza varimi. Asi izvi handizvo zvaitika nekuti kirogiramu rekutanga ratengwa nemadhora mana nemasendi makumi matatu ekuAmerica, izvo zvisina kufadza varimi. Mumwe murimi vaRobson Katie vekwakazangara rekukaroi vati misika yavhura mitengo yakadzikira pane zvavange vakatarisira.
Mutengo uripo pane dzimwe fodyawo dziri kuratidza kuti ndedzepamusoro, mapurisi acho anenge achiri nani, but pane dzimwe dzacho mamwe mapurisi acho anenge akatidzikiri.
Amai Kudzai Butai, avo vave nemakore 15 vachiri mafodya kukaroi, ndemumwe asina kufara nemitengo yange iri kumisika nhasi.
Mitengo tikuiona, asi mitengo imwe fodya hatisi kuiona kutengwa zvakanaka. Fodya inorwadza kurima. Tiri kutarisira mitengo yakanaka, ndosaka tauya. Toda kunobhadhara vanhu vakatishandira, saka tiri kutarisira mutengo wakanaka pafodya.
Sachigaro weboard reTobacco Industries Marketing Board vaPat Devenish vati gore rino varimi vachabhadharwa zvikamu 60 kubva muzana nemari yekunze kubva pazvikamu 50 kubva muzana gore rapfuura. Asi varimi havana kufara nazvo vachiti zvinhu zvizhinji zvavanoshandisa pakurima vanoshandisa mari yekunze uye vanoda kuti vapiwe zvikamu 70 kubva muzana zvemari iyi ari madhora ekuAmerica. Amai Butai vati vanoda mari yekuAmerica yakawanda nekuti ndiyo yave kushandiswa pane kutenga nekutengeswa kwezvinhu zvese munyika.
Ishoma mari iyoyo, tikuda mari yakawanda yemaUS sokuti ndiyo inochengeteka. Ndiyo inotenga, soro munhu achida kunotenga mombe kumushantenga neUS.
Vamasuka vati hurumende inoziva matambudziko akatarisana nevarimi uye vanoda kuti goho refodya riwedzerwe kubva pamakirogiramu 200,000 pari zvino kusvika pa300,000 gore rega rega. Asi vati izvi zvinofanira kuitwa pachishandiswa mari yemuno kwete kushandisa mari yekunze sezviri kuitika pari zvino.
Chokutanga tinoda kuona kuti fodya yakawanda irimwe kubva pa200,000,000 kusvika pa300,000,000. Tinodawo kuona isusu kuti mari yomunhu ishandiswe pakurimisa fodya kwete zvatiri kuita mazuva ano zvokuti tinoti mari yokunze ndiyo yatava kushandisa muno.
VaDevenish vati kunyange hazvo uwandu hwevanhu vari kurima fodya munyika huri kuwedzera, paita dambudziko guru rekuti vazhinji vari kuomesa fodya yavo nekuparadza miti nemasango. Vati nekuda kwaizvozvo makambani akawanda ekunze anogadzira fodya yekuputa akatovayambira kuti acharega kutenga fodya yemuZimbabwe kana izvi zvikaramba zvichiitika. Asi vamasuka vaudza Studio 7 kuti dambudziko iri rave kugadziriswa nemuteri weTobacco Levy uyo unosungira kuti varimi vefodya vadyare miti yekushandisa pakuomesa fodya yavo kwete kuparadza masango.
Izvozvo industry vakatoona kuti kare kare ngatiite chinonzi Tobacco Levy inobatsira afforestation, ivo vanotengawo fodya. Vakabatana vakaita Sustainable Forestry Association yokuti vakwanise kusima miti. Isu tinokurudzira varimi chose kuti vasashandisa miti asi kuti vashandise marasha nezvimwewo zvakadero. Bari zvimwe zvatiri kuita ndezvokuti ivo madhirihora avo anofanira kuti avandudzwe kuti ashandisewo moto mushoma. Zvinotibatsira izvozvo.
Fodya inounza mari yekunze yakawanda kudarika zvimwe zvirimwa zvese uye gore rapera chete yakaunza munyika ma$1,972,000 emadhora ekuAmerica. Gore rino inotarisirwa kuunza mari yakawanda kudarika apa sezvo uwandu hwevarimi vefodya hwakawedzera kubva pa145,625 kusvika pa147,000. 931. Vamasuka vati hurumende inotarisira kuti TIMB ichavandudza mabasa ekurimwa kwefodya munyika pamwe nezvimwe zvinogadzirwa kubva mufodya kuti nyika iwane ma$5 billion emadhora ekuAmerica kubva kuindustry iyi gore rega rega. Pane misika mitatu yavhurwa nhasi inoti TSF, Boka Tobacco Floors nePremier Tobacco Floors. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Dini Godwin Manguja.